mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vezveutano kuchitungwiza nezuro vakatangidza kushanda zvishoma zvishoma vachinyunyuta kusapihwa mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pamabasa avo. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti iri kushushikana zvikuru kuti zuva revashandi riri kucherechedzwa panguva iyo nyika dzose dzakatarisana nedambudziko recoronavirus. Hurumende inopa mvumo kuguta remasvingo kuti rishandise mari yarakapiwa paurongwa hwekuendesa mazimba kumatunhu kuti rigadzirise misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakaongororwa chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro China vanoita mazana matanhatu ane makumi manomwe nevaviri 672. Pane ava vemuHarare vanoita mazana maviri nemakumi matanhatu neumwe 261, asi vanonzi havasati vapedza kuongororwa. Vamwe vese vanonzi vakawanikwa vasina chirwere ichi. Tichienda pamhepo, Zimbabwe yange ine vanhu makumi mana vane chirwere ichi. Vana vakafa uye vashanu vakararama chirwere ichi. Mashoko abva kuAfrican Union yapiwa nesangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafa nechirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere 1598. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi matatu nevanomwe 37,000. Vapora vachidarika zviuru gumi nezviviri 12,000. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri 3.2 million. Vafa vachipfuura zviuru mazana maviri ane makumi nemaviri nematatu 232,000. America ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi matanhatu. Vashandi vezveutano kuchitungwiza nezuro vakatanga kushanda zvishoma zvishoma kuti vakuru veguta vanzwe zvichemo zvavo. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandu veguta iri rechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vaudza Studio 7 kuti havana kuramwa mabasa asi vanoda hurukuro nevakuru veguta ravo. Vakatsina vati vashandi vanoda mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pabasa, vachiti vamwe vashandi vari kufamba mamaira matanhatu kuenda kubasa, vachitizve vashandi havasi kutambiriswa. Vakatsina vati vakuru veguta rechitungwiza ngavarege kuchitidzira vashandi, vachiti vanokurudzira vakuru veguta kuti vagare pasi nevashandi kuti vaite hurukuro dzinobatsira vanhu vese muguta.
Pari zvino ichokwadi vamira mabasa, asi havana kuvharawo makirinika avarinzi nekuti makirinika aze vashandi ndecommunity uye anotungamirwa necouncil iripo. Chavangoita chete ndechekuti vari kugeza vauyawo kubasa netsoka mbichana mbichana, vamwe vari kufamba makilomita angakwana kuita mashanu, vamwe vari kufamba 6 kilometers kuti vaende kubasa kwavanoshandira. Saka nhau hombe iripo ndeyekuti havana kuvhara zvavo makiriniki, vari kutotora maemergencies vakaita sevari kumateneti vari kuvatora. Nhasi I can safely say kuti paseke North Clinic patodherivharwa vana vanokwana kuita vatatu. Chavari kuita ndechekuita sit in kuti employer
asvike pa ano tirimuka achitari rao welfare yevashandi vari kuya kubaza kutaura kwatiri kuita kwa vana PPE zvakushongedza pa pandemic avana kana chavainacho uyezve vashandi vava havana transport uyezve vashandi vava havana ma allowances vashandi vava havana kana pay yavari kupuwa saka vari kutsutsumwa kuti aiwaka hatisi kuda zvehondo tikuda kutotiwo chirwere chapararira pasi rose chakadeclarewa neWHO kuti pandemic chiite kutiitiwo kuti kana tichishanda tichasange tichitya nekuti nemhuri dzatinadzo kumba tigadzirisirei zvikwanisiro zviripo zvinofanira kunge zviri pakati pavari kuti vakwanise kushanda vasingatye ndo chete zvinenge zvaomera kanzuru yedu mushure mekukumbira zvinhu izvozvo kanzuru yedu kuburikidza neari kutungamirira acting town clerk ari kutotredena vashandi izvi zvatikatyamadza zvikuru ne-level of ignorance ine mukuru yeye
saka imwe nzira yomotora kugadziriswa kwezvinhu ndeipi kana muchiti vamunofanira kutaura navo vari kuramba kutaura nemi moita sei nenyaya iyi
isu tiri open for dialogue tambotititsvagei kuti tingawane sei kuti tingataure ende tiri kutaura nameya weguta kuti vaite kuti tigone kugara pasi titaure tigadzirise nyaya idzi nekuti nesuwo hatifari kana paine pandemic yakadai vamwe vanhu votoita zvavo kokudada nekutamba neupenyu hwevanhu vasingade kuti vagare pasi vakurukure zvitsutsumwo nekuchema kuri kuita vamwe vanhu saka nokudaro vanhu vashandi vazinanya kugumburwa chaizvo nemhaka yekuti vari kutoudzwa kuti mari yatinogona kukupai i300 RTGS munhu wese handi tinokupai musi wa 1 May vashandi vabva vatsutsumwa zvakanyanyisa vapo kuti ndiana akararama munyika muno mune 300 RTGS saka tiri kukumbira zvikuru kuna vakasu Dr. Kasu ndo vari kutungamira parezvino as acting town clerk nameya navamwe vose vari munyaya idzi kuti vataure nevanomiririra vashandi vasatretene vashandi vataure nevamiriri vevashandi kuti tigadzirise zvinhu zvinake muguta guta nderedu tinofanira kurida tose kukita sitinuku inzira yekuti tigare navo pasi titaure nekuti havadi kutaura navashandi asi kuti nguva dzose vanenge vachingopopota vachitaura nhema
avo vange vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza municipal workers union vaefrem katsina vari parunare kuchitungwiza nestudio 7 tabata vakafanobata chigaro chemunyori weguta Dr. Tondiraya Kasu avo vati havakwanisi kutaura nesu zvekare asi vakatumira gwaro rinoti zviri kuitwa nevashandi ava hazvisi pamutemo vakasu vati hurumende yakagara yavimbisa kuti ichapa vashandi vezveutano mbatya dzekuzvidzivirira vachiti vashandi vamhanyira kumbomira kushanda sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinoshushikana zvikuru kuti nyika iri kucherechedza zuva revashandi nhasi panguva iyo pasi rose riine dambudziko rechirwere checoronavirus munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti izvi zviri kuwedzera matambudziko agara aripo akatarisana nevashandi anosanganisira kushaya mabasa kusungwa pamwe nezvimwe zvakawanda dingindira reZimbabwe Congress of Trade Unions regore rino rinoti misai dambudziko recovid-19 simbisai nyaya dzekuchengetedzana chengetedzai mabasa bhadharai mihoro inoraramisa vashandi ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7
kwatiri izuva rakakosha izuva rakakosha tinovarangarira vashandi vakapapa mabasa vakakuvara kumabasa panzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vachiita mabasa kana vari kumacheri vachisungira nyaya dzevashandi iyo zvino patinorangarira zuva iroro tine gagava hombe tingatiti kusangana nechirwere singazivikani kuti chinorapiwa sei zvinoreva kuti panhamo dzagara dziripo namo zogusha ikwa kwe mavasa, namo zokubatwa senapwa, namo zokusungwa tishimirida vame vashandi, vame vachifa vachimirida vashandi, tazo sangana nerime dambudziko. Iyo zino vame vashandi vachaparara kumavasa ninyaya kuti varikutomanikidzwa kuti vaende kumavasa zuva nezuva. Kusina zvinovadzivirira. Saka kwatiri izuva rokuti tione kuti tinoyambuka sei takasangana nechirwere chauya ichi.
Tiri kuona kuti zuva iri rauya panguva iyo nyika iri mulockdown. Muri kufara here nemashandiro ari kuita vashandi munguva ino yechirwere ichochi checoronavirus?
Iyo zvino hatisi kufara nemabatiro ari kuita vashandi. Tiri kuona vashandi vakawanda vachiri kuenda kumavasa vasina zvinovadzivirira zvakakwana kana kuti protective yakati kwanei. Tiri kuona vamwe vashandi vachimanikidzwa kuti vatore mazuva avo ekuzorora eleve panguva iyoyo. Taona vamwe vashandi vachimiswa mavasa taudzwa kuti macontracts apera. Taona vamwe vashandi vachitaurirwa kuti makambani hakwanisi kuvabhadhara. Saka hatisi kufara nezviripo panguva iyoyo yeCOVID-19.
Imi sesangano reZCTU takanzwa muchikurudzirawo kuti vashandi vava nerubatsiro kubva kuhomwe yakaumbwa nehurumende. Pane vati vavana here maridzi vashandi?
Iyo zvino vashandi havasati vawana rubatsiro runobva kuhurumende. Tinoona kumapepa, tinonzwa panyuzi kuti pane urongwa hwekupa vaya vanoshaya, kupa zvinhu zvakafanana nemari, zvinhu zvakafanana nechikafu. Asi zvinhu izvozvo hatisi kuzviona kuhama dzedu kana kuvashandi. Patinosangana nehurumende tinoedza kusimudza nyaya idzodzo kuti ko zvamuri kutaura kuti muri kupa vanhu chikafu ndevapi vanhu vacho vari kupiwa chikafu? Sezvo vashandi havasi kuchiona chikafu chacho. Vashandi vakawanda vari kudzimba vatadza kuwana mihoro kumaemployers avo, vari kufa nenzara. Asi masocial nets kana kuti zvinofanira kuva zvichibatsira vaya vanenge varasikirwa hazvisi kusvika kuvashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti hurumende yavabvumidza kuti vashandise mari yavakapiwa paurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution kuti vagadzire misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vavake misika mitsva mukati memavhiki matatu. Dare remakurukota rakaita chisungo chekuti makanzuru apaze misika yose isiri pamutemo senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Dare repamusoro redzimosva nezuro rakapa mutongo wekuti hurumende imbomira kuputsa zvivakwa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaboke kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi chokuti misika iri kuparadzwa, but misika iri kuparadzwa haisi misika yakavakwa neCity of Masvingo. Haisi misika iri paplan yemisika yemaCity of Masvingo. Nokuda kwenhamo irimo munyika, vagari vakanga vasina kualoketwa misika nenhamo dziripo vakandozipa misika vakavaka misika yavo inova isingatarisigi kuti inge iri munzvimbo, nokuti haimiti mastandards eguta uyezve haisi papulani reguta. Saka misika yayo yabviswa, zvinova zvichienderana nechirongwa chiripo chatakapuwa nehurumende yekuti tivandidze misika.
Fika mea chokwa dichiripo ndichekuti zvinhu zvakaomera munhu wese nekudaro vakawanda vanorarama nekutengesa pamusika iyoyo. Muchava kamwe musika mitsva here?
Musika ese atabvisa kunyanyava anyakwa afikirwa ndiwe kuchitima. Misika achikubvisa iyoyo tiri kuireplesa nokuvaka zvimwe misika. Iva vachatanga kupiwa pamusika mitsva yatiri kuvaka inoenderana neplani yemasvingo nemusika inotasigwa pamasmart cities. Ndo achatanga zvekupiwa affect waivavo nokuti ndo vanhu vanga vagara varipo. Zvakare zvetinokurudzira vagari kuti musazvipa nzvimbo kana kuti musapanana nzvimbo moga muchiti ndopata kushanda tiri muchibhadharana mari ukoko. Noti munhu wese kana une dambudziko rokuda musika uya kusiti of masvingo. Waya kusiti of masvingo vachakualocatea musika kana akanzi kuko zvino hapana musika iripo seguta tinozva dambudziko riripo. Pane paritembara patinogona kukupai.
Pane nguva yatarwa here nekanzuru yenyu yekuti inofanira kunge yapedza kugadzira iyo misika yakapwanywa iyi kuti vanhu vaone pekutengesera nekuwana chouviri?
Saka nenyaya iripo yekuti pane misika yakaaffective. Tinotarisa kuti pavhiki nhanhatu dzinotevera zvinova 6 weeks tichava nemisika dziripo dzatichange tichagadzira dzatinoti vese vaaffectiwa ivavo vachange vachipinda ipapo nevamwe vatsva vanga vachitsvaga misika futi vachange varipo. Misika iyoyo dzatoti pa next 6 weeks dzinenge dzavapo dzichange dzava misika dzinomita mastandards okuti even especially nyaya yehealth ndiyachinya kutarisa nenyaya dzekuti ndichigwere chedu checovid kuchigwere checovid chinogona kuextenda kusvika chero muna December kana in the next year futi.
Asi mari yekuita izvi iripo here meya? Nekuti katinomboona dzimwe nguva zvichinetsa kuti mukwanise kuona mari yekugadzira misika yakadai, makapiwa here mari nehurumende?
So far tinova about 1.6 million mari yatatasara naye devolution. Hurumende iri kutipa mari iyoyo pamaprograms amamakaita edevolution chimisa yekuita izvozvo mumbovandudza misika iyoyo. But though zvayo mari iyoyo isingakwani, tichatsvagawo dzimwe minzi dzatinadzo sehurumende yemumasvingo doko yacho kuti tione kutavandudza misika yese kuti timiti mastandards atinoda emisika. But chandoimisa nechekuti tine pokutangira tine 1.6 million yatikapuwa nehurumende yedevolution. Tinoimba futi zvekuzodzokera kuhurumende iyoyo tichiti basa ramukati tiite takuita taita patashategwa pakati. Hurumende tinotarisa tichagona kuita because kunonzi nevakuru wamutsatsuro ndeyake.
Meya weguta remasvingo vaColonel Maboke vanga vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa naure kroniko ranasi rinoti kanzuri yeguta reBulawayo inoda mari iri padyo nemamiriyoni makumi maviri nematatu emadhora ekuAmerica kuti igadzirise zvirongwa zvitatu zvingabatsira kubvisa dambudziko remvura muguta iri. Mufinancial Gazette mune nyaya inoti vemabhizimisi vanoyambira kuti zvakaitwa nehurumende zvokudzika mitengo yezvinhu zvinodikamwa mazuva ese zvichakonzera kuti nyaya dzezveupfumi hwenyika dzikanganisike zvakanyanya. MuHerald mune mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekucherechedza zuva revashandi pasi pose kana kuti May Day vachiti vashandi vanofanirwa kubhadharwa mari inovararamisa uye vachiti vashandirwi vanofanirwawo kuwana dzimwe nzira dzokubatsira vashandi vavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini mkoma wande Studio 7 ndinonzi mbuya Bill tinogara South Africa kuJoburg. Ini chichemo changu ndicho kuti iyo hurumende yamunangarwa watadzawo here kuti wanirawo zvanga tidirawo kuti atipo kuno kujumbe South Africa nekuti tatambura nekuti shuwa muno South Africa vanhu kutambudzika vanhu vari kunetseka chingoti pamberi nezano pamberi nezano ngatibatsirewo ipapo please 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 ndokumbira chichemo changu chisvikewo ikoko azvizuva munangarwa kugava chitibatsira
ndikufanisha vanhu mazuva ari kuwedzerwa awasi haa azvinecheri sitinyorera maofans tiri kutambura nenzara tiri kunzwa nzara kumasvingo kuno inonzi Emery Manata ndinochengeta nherera ndiri Foster nherera dzangu dzobhata mwana Profesa Mufuka chikoro iyezve vakati zivo zivo vanongobhadhara fisi chikafu hatina hatizi kuti toita sei ndanchiraramisa nherera dzangu nokutengesa asi iko zvino hatigoni kutengesa vamwe vakanyogwa kukeya isu tikanyogwawo nenherera kuvapa mabheki evana vese vane vandinochengeta hakuna kana votonzi haunopinda muchirongwa takaenda kusocial fair tikati vedu wei tofanishara nenherera vakatipindura vachiti imi mafosta masharu hatinoda hatikupi kana chinhu totonopa kumarusepfa topava takana nonga vana tikavapa mwana 1-1 imochengeta maipuwa vana vakawanda nana mazhembeu hatikupii kana chikafu kana chimwe hatina reshenini hachazvi kuti vana kana wakapika kare ukavachengeta unavo unofambwa undokanda mubhini here hatizivi tafanisha
makadii makadii pa Voice of America makadii pa Studio 7 apo isu tiri munowo muSouth Africa tiri vateereri vakuru veStudio 7 takai tichitaurawo nechichemo chevanhu patisina kwatakarerekera vanhu vatambura muno muSouth Africa vaakuchemawo kuti dai vabatsirikana kuti vaende kuZimbabwe apa kuZimbabwe kwacho kuni mabhodha acho akavharwa vakangovharirwa mukati apa havana chavari kuwana chavari kupiwa chokuti vanhu vararame maitawo kuti maZimbabwensi abetserwa aende kumusha muno muJohannesburg muchaiti vanhu vari kuchema zvisingaiti mberi kugauteng muri kutemwa zvokurevesa
makadini Radio Zimbabwe ini ndinoitwa amai Bobson Moyo tinogara kuMwenezi isu tine chikumbiro chekuti isisu kweduwo kuMwenezi hakuna hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus anoiswa imomo tiri kungonzwa mahospital ecoronavirus kuti ari kunana Bulawayo, Harare, Mutare and what so isisu kweduwo kuMwenezi hatinawo hospital yekuti kana munhu akabatwa necoronavirus unobva aiswa ikoko hatisi kuzoti kana munhu akabatwa nayo unomhanyiswa woendwa nayo kwaMutare here kana Harare kana Bulawayo kana Bedbridge hatisi kuziva nokuti kana mukatarisa distance yekubva Mwenezi kuinda Bedbridge pane makilomitas mangani uye kubva Mwenezi kuinda Mutare kana Harare ndiye matibitsirawo ipapo bcause unogona kungobatwawo necoronavirus anytime apa hospital pane pasina
makasimba here mushamarari wese nevashamarari wese westudio 7 ini ndinoitwa mai maenzanisi ndinogara kusouth africa wamushamarari tinotenda nechirongwa chedu ichi chenyu ichi chekuti munopera kupinzawo nevari kwese kwese ii wedu wee nzara yashata chokwadi taikumbirisawo mushamarari kuti kana zvisinge zvaramba zvichienderera mberi taikumbirisawo kuti pangaitwawo here plani kana kuti nhaurirano dzekuti bhodha rivhurwe wanoda kuenda woenda zvavo sesu tinenge tiine vana vadoko tine vana vadoko havana anovaona saka izvizvi kudai so tichiti panguva yakaoma saka taikumbirisawo zvakanyanyisisa kuti kana zvisinge zvaramba zvakadai tovhurirwawo bhodha vanoda kuenda wodini woenda ndochikumbiro changu chondinyaya kukumbirawo zvakanyanya kwozouya mapurisa ekuZimbabwe ayo chokwadi dzimwe nyaya dzina nebasa rese dzaunosungira vanhu vasingasungi vamwe vanhu vanoita zvimwe zvinhu zvisiri izvo pamutemo saka taikumbirisa mapurisa ekuZimbabwe kuti vasunge vanhu vane nyaya hombe wachitsvaga vanhu vane nyaya yehombe kwete kuswera kusungira munhu kuti anzi zvona azosenda WhatsApp izvi azodai azodai so zvinhu zvakashata mapurisa ngaashande basa ravo sebasa ravo ndatenda hangu wamushamarari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera mashoko aburiswa negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachishora South Africa neQatar mukutambira kwadzo vana chiremba vekuCuba kuti vabatsire mukurapa vanhu vavo chirwere checoronavirus, dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoshora vaPompeo zvikuru. Chiremba vanoshanda neElizabeth Glaser AIDS Foundation muWashington DC, Dr. Redrick Machekano, vanoti America iri kuratidza utsinye husingabatsiri. Dr. Machekano vanoti chinhu chikuru ndechekuchengetedza upenyu hwevanhu, asi America yakamisa kupa mari kuWorld Health Organization, sangano risingaiti zvematongero enyika mukubatsira kwaro vanhu munyaya dzezveutano pasi pose.
Vanhu maererano nenyaya dzekuti panyaya dzemari tinoona kuti musiyano wecapitalism ne yatingati communism socialism pakuti izvo ana chiremba ava kuti vakwanise kunge vachitoita basa ravo vanenge vachigutsikana nezviri nezviri kuitika muupenyu hwavo. Otherwise kana vari kufila kuti vanenge vari kudzvanyurirwa kana kuti vari kumanikidzwa basa ravo ravanenge vachizoita kunyika dzavanenge vaenda rinonge richionekwa risina kudi kunge riri pakwaliti yakasimukira. Handizivi zvangu kuti madoctors awa anenge abva kunana Cuba anobhadharwa nenzira ipi, asi ndinoyeuka from experience yedu muZimbabwe kuti maCuban doctors akatibatsira chose and mumainteractions waingoona vari vanhu vanenge vakasununguka vaitova vachifara kunge vari kuAfrica vachibatsira.
Sokuona kwenyu hapana zvapo chakaipaka kuti imwe nyika ibatsire imwe nyika nevana chiremba vayo.
Aiwa, hapana chakaipa nokuti chikuru utano zviri kutaura vaPompeo. Ini ndezvinoti shungurudza nokuti mavhiki apfuura tinoona America ichinge ichiti iyo haichabatsira WHO norubatsiro rwemari, asi mukatarisa basa rinoitwa neWHO ndiri kuyamura nyika dzose dzepasi rose kunyanya nyika dzisina upfumi hwakawanda. Saka tinongoona ichingova semunhu anekere meseji yaakupinana vaPompeo kuti vangaaccusa Cuba kuti izvo yatumirirei madoctors kuti anobatsira. And even sekutaura kwanaboita nyika dzacho dzinenge dzichireceive help iyi vanenge vaitozviona kuti they need the help. Saka utano hwevanhu huri pamberi kudarika mari.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Rodrick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Kanobva kuna Simon Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vezveutano kuchitungisa nezuro vakatangidza kushanda zvishoma zvishoma vachinyuka kusapihwa mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere pamabasa avo.
Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti iri kushishikana zvikuru kuti zuva revashandi riri kucherechedzwa panguva iyo nyika dzose dzakatarisana nedambudziko recoronavirus. Hurumende inopa mvumo kuguta remasvingo kuti rishandise mari yarakapiwa paurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kuti rigadzire misika iri kunyuka zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika